idano rakanaka kumabhizinesi akawanda. Takatarisa kuti kwenguva zhinji mabhizinesi anga akavharika, toonawo futi kuti nguva dzakanga vachinzi vashande kutanga na 8 kusvika na 3 mamwe mazuva, kutanga na 8 kusvika na 4 dzanga dzichiri kunetsa, uye dzanga dzichiri kukonzera kuti vanhu vakawanda vasakwanise kuwana cheuviri chakati o. Saka kuwedzerwa kwenguva ndinoona riri danho rakanaka. Zvinoratidza kuti vanhu vaakushanda kwe 12 hours parezvino. Iroro ndinoona riri danho rakanaka.
Tinoona kuti nyika ine mutemo wecurfew inotanga na 8 dzeusiku ichipera na 6 dzemangwanani, uyewo vanhu vagara vachienda kumabasa vari kuchema nenyaya yechekufambisa. Zvinozofamba sei kuwedzerwa kwenguva kuti tiona zvinhu zviviri izvi?
Ndingati inini kuti danho iri ratanga tichiti idanho rakanaka rekuvhurwa kwemabhizinesi richikwanisa kuva nechirevo, richikwanisa kubatsira vacho vafurirwa mabhizinesi avo nguva idzodzo. Nyaya yekefiu yakuda kuti ichinyanya kutarisiswa. Zvikuru sei takatarisa kuti amwe mabhizinesi akafanana nezvitoro dzimwe nguva zvinotozopedza awa kuti vakwanise kupedzeredza zvavanenge vachiita, zvichireva kuti vanenge vasara nenguva shoma kuti vafambe zvisina kushungurudzwa nenyaya dzekefiu. Chero vanotanga na 6:30 zvinoreva kuti vanenge vafanira kusvikapo dzimwe nguva 1 hour before kuti vasvikewo vakwanise kugadzirisa musha wavo vanhu vasati vatanga kupinda. Saka kuti danho iri richiva nechirevo, kuti danho iri richikwanisa kubatsira vacho varatarirwa kuti ringe richibatsira, zvaakuda kuti patariswe nyaya yekefiu. Toya panyaya yetransport, vazhinji havashandire kwavanogara kana kuti vazhinji havagare kwavanoshanda. Zvireva kuti paakuda kutarisiswa kuti vanhu vanozofamba sei nenguva, zvikuru sei takatarisa nyaya yekefiu kuti kefiu inoti iyona 8 munhu anofanira kunge ava mumba. Vamwe vanogara kure nekwavanoshanda, vamwe vanotoshandisa mabhazi maviri kana kuti makombi maviri kuti vange vachisvika kwavanoshanda kana kuti vange vachisvika kwavanogara. Saka ipapo futi panoda kuti patarisiswe, uye hurumende inofanira kutsanangura kuti ivo vanhu vachaitwa sei, zvikuru sei takatarisa kuti vasvike kudzimba dzavo zvinenge zvisingakwanisi kuitika nenguva yanzi kefiu itange, kuri kuti vanenge vachipedza nenguva dzatarwa.